ndakasowana wangu chaiye una kufichana ana zedu tikaroverana kawani zvikanonangana kusatenda uroisha bebi wangu anondida kusatenda uroi bebi wangu anondida sha kunenge kudada kuyari mukoma ukanira vari pasi mafeo pindirana kwemoyo zvinotofadza hovero chiyo angambofare akaita lo kosa ndasomwa nemumwe akaita so mazuvano chakafonda kamoyo ndakazviwanirawo munhu wanguo singantemese musoro mazuvano chakafonda kamoyo ndakazviwanirawo munhu wanguo singantemese musoro aiwa tinodanana danana danana ehe tinodanana danana danana funge tinodanana danana danana ukazviwanira wako hazvibvunzwe ufunge kana pachako haudzwe kuti umfunge ende rudo so rukakuvhuma ungazombode rudo ibofunguva unonyura kusingambozvifungi garisadoke sinambomona mumwe wako akasafona iwewefona dorudo racho saita busy for your lover pamwe pacho make it easy for your love usazochona mazuvano chakafonda kamoyo ndakazviwanirawo munhu wanguo singantemese musoro mazuvano chakafonda kamoyo ndakazviwanirawo munhu wanguo singantemese musoro kusatenda uroisha bebi wangu anondida kusatenda uroi bebi wangu anondida sha.